Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera, chikunguru 14, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC Alliance yoronga kushambadza zvinenge zvabuda panzvimbo yekuvhotera yega yega, ichiti haisi kuzomirira kuti ZEC itange yaburitsa zvabuda sezvinodiwa nemutemo. ZANU PF yovimbisa kuputsa dzimba dzekumbare kuitira kuti pavakwe dzimba itsva dzinoyevedza kutarisa. Imwe hama yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yotaura kushungurudzwa kwayakaitwa nehurumende yavamunangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance inoti ichange ichishambadza zvinenge zvichibuda musarudzo panzvimbo dzekuvhotera, kunyangwe hazvo mutemo usingabvumidzi kuita kwakadai. Loida Moyo anoti panyaya iyi.
Vachitaura vari musakubva kwamutare vatendai biti vati vachabudisa zvabuda musarudzo sezvo vachiziva kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC ichitora nguva kuburisa zvinenge zvabuda musarudzo. Vabiti vati vachaita izvi nekuti zvave pachena kuti mutungamiriri weMDC Alliance vaneso nchamisa vanenge vakunda nekuti rutsigiro rwavari kuwana rwakawandisa zvikuru.
Vanamai mugore ra2008 ndakaendeswa kujenda naunza maresults nekuti baba Morgan Tsvangira aiva hwina. Ikozvo vane kamutemo kwekuti munhu anoanaunza result anosungwa. Ndakuvaudza kuti musi wa1 August kumikiri tichanoanaunza maresult nekuti vachamisa ava hwina. Aterere maresult acho.
Vabiti vati zeki iripo iyi haina kusiyana nezeki yavepo muna 2008, apo vakashambadza zvakanga zvabuda musarudzo vakambosungwa asi vakazoregedzwa pasina mhosva yavapomerwa. Vabiti vakurudzira kuti nhengo dzeMDC Alliance dzirambe dziri padzavhotera dzichimirira zvavachabudisa musarudzo idzi, apo vachamisa vanenge vakunda. Mutungamiriri wevechidiki MDCT inotungamirirwa navachamisa vahipimo chidziva vayambirawo hurumende yeZANU PF kuti havazi ivo vega vanogona zvemirizhonga kana vakada kuitanga.
Monopoly over violence. Ini sakomanda vechidiki MDC Alliance ndodati vabereki vangu anaamai vangu musununguke muende kunovhota makasununguka pasina anokuvhundutsirai. Kana paita auya nyanya inoti inonetsa mukati menyika yeZimbabwe tinoda kuona kuti haana kuzvarwa naamai here. Thank you.
Vachamisa vatora mukana uyu kutsinira mashoko avachidziva vachiti pari zvino nguva yakadarika yekuti vanhu vakabiridzirwa musarudzo kana kurohwa vopeta maoko avo vakanyarara.
Chisa mbaba chisa kukula izenzo
Next week, we are going to resist any attempt to win an election in Zimbabwe.
Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti hapana chekutya rwendo runo sezvo vakagadzirira zvose zvingada kuitwa nezano PF nezek pasarudzo dzegore rino. Vachamisa vati vose vakanyoresa kuzovhota vabude neuwandu vachinoita basa rekubvisa zano PF pautongi uye nekupedza urombo munyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mutevedzeri wemutungamiri wezano PF vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ine urongwa hwekupwanya dzimba dziri mumbare muHarare yovaka dzimwe dzimba itsva kuitira kuti veruzhinji munzvimbo iyi vagare zvakanaka. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamberi rezano PF,
amen.
Nekubatana,
amen.
Na President Emmerson Ndambudzo Munangagwa,
vashitaura pamusangano vaita nevatsigiri vezano PF mumbare vachiwenga vati vanhu vazhinji mumbare vari kugara vakamanikidzana mudzimba dzakasakara uye dzisina mvura yakachena. Vachiwenga vati hurumende neurongwa hwekuputsa dzimba idzi dzovakwa zvinoyevedza zvavati zvichaita kuti musha wembare udadise, kwete kuti uzivikanwe nenyaya yetsvina iyo yakakonzera zvirwere zvakaita sekorera netyphoid.
Ino mbare ndo makatangira vanhu vose vangadai vanhasi vari kuna Mount President kana kuna Borodale. Taakuzoivaka, ndo yatiri kutanga kuvaka muno muHarare mbare, kuti avo vakange vamboenda kuBorodale, vakange vaenda kuMount President, vati ndaakudzokera kwandakabva. Ichanaka.
Vadzokorodza zvakare nyaya yavo yekuti vagari vasabhadhare mari dzemitero kukanzuru, vachipomera kanzuru mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka. Vachiwenga vati nekuda kwekuti kanzuro yeHarare iyo inotungamirwa neMDCT iri kutadza kufambisa basa zvakanaka, ivo sehurumende vakatora danho rekuti migwagwa igadziriswe nehurumende uye ichange isingashande nekanzuro mukugadzirisa migwagwa iyi.
Iwo ese zvayo migwagwa iri muno, tapaiko zvino kuMinistry of Local Government, Ministry of Transport, nekunga muri kuona kune mamo kuti vatanga kuuya, takati totanga zvino kuchigadzira migwagwa yedu isu sehurumende. Zvekanzuru zvatipedza, zvatinetsa. Saka mukaona mugwagwa ichigadzirwa mumastriti muchiiswa malights, haisi kanzuru iripo, ihurumende yavamunangaa.
Mutungamiri werimwe boka reMDCT vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo nechitatu kuti makanzuro avo ari kutadza kushanda zvakanaka nechikonzero chekuti hurumende iri kunyanya kupindura mafambisirwo anoitwa basa mumakanzuru anotungamirirwa nebato ravo. Zvichakadai, vachiwenga vakurudzira vanhu vanga vari pamusangano uyu kuti vavhotere ZANU PF vachiti ndiyo yega inokwanisa kuita kuti upfumi hwenyika husimukire.
Avo vanga vachinyepa moziya kuti munyepi nemutauri wechokwadi ndoupi. Gumbo ratatakasimudza muna November rimwe riri pasi paitwa Restore Legacy. Musi wa 30 ndopatinesa gumbo repiri pasi, ndopatinenge taita fulfill Restore Legacy.
Vakurudziro vakahwina nevakakundwa musarudzo dzemapuraimari mubato ravo kuti vashande pamwe chete mukutsvaga rutsigiro, vachiti makakatanwa evanhu ava ari kudzozera shure nyaya yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru. ZANU PF iri kumirirwa navatendai savanhu musarudzo yemumiriri wembare, uko MDCT ichimirirwa namuzvare Pascalina Takaendisa, kusanganisirawo vaEvaristo Tarovinga veNational Constitutional Assembly, vaFriday Muleya vePeople's Rainbow Coalition navaJohani Kunduwana veBuild Zimbabwe Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaimbove nhengo yeZANU PF vari kukwikwidza vakazvimirira kuzvimba South vaWalter Chidhakwa vanoti vachiri kurwadziwa nekusungwa kwavakaitwa nehurumende yavaEmmerson Mnangagwa ivo vasina mhosva yavakapara pamwe nekudzingwa mubato reZANU PF. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
vachitaura nhasi muhoro yemubhange vachidhakwa vati vakafunga zvekukwikwidza vakazvimirira nekuda kwekushungurudzwa nekudzingwa muzanu PF vasina mhosva. Vachidhakwa vati hurumende yavamunangagwa yaivapomera mhosva dzavasingazive dzinosanganisira kudzingisa vamunangagwa muhurumende nekuita zveuori panyaya yemupunga waipiwa nhengo dzezanu PF mumatunhu.
Kana uchida kubvisa baba vamunangagwa muhurumende kati iye akakati mhapano nemasoja nemapurisa nematengi andinoyatoziva kuti ariko ndingazvikwanisi. Kana dai ndaida kuita izvo zvandingadai ndakabva ndatonhongwa ndakatonokandwa mujeri imhosva iyi. Zvikanzi imwe mhosva yechipiri wakanga uri korapti. Kokorapti yacho ndeipi? Zvikanzi raisi.
Vachidhakwa vati vakashungurudzwa zvakanyanya pavakasungwa vachiendeswa kuzvitokisi zvakawanda munyika.
Mangwana kusendamuka zvikanzi ava vakuendeswa kugweru ndokune mhosva yako tosvika kugweru kuyo ndikati kumhosva yangu zvikanzi hatichazokuudza kumatorufu torufu. Imwe zvozonzi contempt of court. Kati contempt of court uye kucomplainenti ndiani? Zvikanzi ndisu ndikati hamugone kuva complainant of court imi kucomplainenti pacontempt of court nokuti hamusiri mikoti. Koti ndo inofanira kucomplaina kuti ina ndakuteerera mutemo wavo. Zvikanzi aorait iyoyo tamboisiya taane imwe.
Mumwe wevapinda musangano uyu vaCosta Mele vati vachidhakwa vakaunza budiriro muzvimba South uye vachavhoterwa kuti vapedze maprojekti avakatanga.
Vane madevelopments avakaita kuward 3 vane sports court avakaita vakavaka zvikoro vakavaka makliniki kunokuva nemanhiki maketi avakavaka kune imwe ward zvakare vane maketi avakavaka. Saka vane development yatakatoona nemazvedu avakaita yavasina kubenefita iwo personally asi yakabenefitwa nemacommunities. Ndosaka tiri kutoda kuvadzorera vapedzise maprojects avasina kunge vapedza.
Vachidhakwa vaudza vatsigiri vavo vanga vachisvika mazana mashanu kuti vatsvake rutsigiro murunyararo uye kuti vasabvise maposta emamwe mapato. Vachidhakwa vati vari kuda kusarudzwa zvakare kuti vamirire zvimba South kuti vapedzise zvikoro zviviri nekliniki imwe chete zvavari kuvaka. Ndakamirira Studio 7 muBhanget ndine Arthur Chiguriwa.
Vagari vekuWest Nicholson muGwanda kumateveleland South vanoti vari kushayiswa mufaro nevakuru vakuru vemapurisa uye ZANU PF pamugodhi wakapiwa veruzhinji nehurumende vachinzi ngavabve paiswe vatsigiri vava Emerson Munangagwa. Vari kudzingwa ava vanoti vari kufungidzirwa kuti vaitsigira chikwata cheG40 muZANU PF neMDCT iri kutungamirirwa navaNelson Chamisa. Hatina kunzwa divi remapurisa kana ZANU PF pamusoro pemashoko aya, asi taita hurukuro nemumwe wevagari vepamugodhi uyu vatawanda shoko kuti tinzwe zviri kuitika.
Takapiwa maini semayuti nehurumende. Saka pamaini apa pava kuratidzira kuti pava nokudhonzerana. Tikazoenda kuhigh court tikabva tasvika kuhigh court tikapiwa high court order tambodzingwa pamaini tiudzwa mashoko kuti muri maG40 muri chichi. Saka tava nehigh court order iyoyo. Pava nevamwe vanhu vari kutiti vanhu vari kushanda pamaini iyi vamwe vacho maMDC vamwe vacho namaG40. Tirikudawo kuziva munhu anonzi profesa aifamba nemotikari yeGP achiuya paWest Nicholson ZRP achiti ndiri muzukuru waVice President Kembo Mahadi. Ndavuya kuzoti muinde munobvisa vanhu vari pamaini iyoyo vabvepo bhozi vamwe vachona maMDC vamwe vachona maG40.
Zvane nguva yakareba sei zvichiitika izvi kunetsananetsana kuri kuitika uku?
Kunetsananetsana kuri kuitika iko kwava ne 3 months. Saka panoratidzira kuti mapurisa kunyanya mapurisa eminerals iwawo aGwanda anotofamba nevakomana ivavo vanga vagara vari pamaini vachibirazve futi community bhozi chinhu chachakapiwa community neva vachiti vari kutora 50% pazvinhu zvinenge zvabuda ipapo kubva kumaworkers.
Pane vati vamborohwa here kana kumbunyikidzwa kana kutyityidzirwa neimwe nzira?
Pane vakatomborohwa asi tikamanya tikaenda kukembi umwe wacho nevakarohwa ndini. Tikamanya tikaenda kukembi tikazama kuti tiripote nyaya yedu. Officer in charge weWest Nicholson akaramba kutora nyaya yedu kuiyengulwa ikahengulwa na superintendent anonzi Mutema ari kuGwanda. akauya akangoti kunesu charohwa takadaro akatisunga achifamba neside riya revanhu vaya vanga vari pa ground nokuti ndo vanga vane mari
taona mifananidzo mimwe yamanga muchititumira kuno tichiona paine dzimotokari nevanhu vakawanda wanda pane kuratidzira kuri kuitika irapa
vanhu ava vanokuratidzira nokuti kwanga uchinzi office and charge minerals iyeye neutongo kwanga uchimbovapo pamaini apa vari kuuya vari munzira vari kuda kuuya kuzosunga vanhu
Mumwe wevagari vepa Nicholson Mine vatawanda shoko vachitaura vari ku West Nicholson Mine kwakare. Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vachabvunza mumwe wavo mutungamiri weRussia vaVladimir Putin kupindira kwavakaita nyika yavo musarudzo dzemuAmerica muna 2016 idzo dzakaita kuti pave nekuferefetwa kwezvakaitika kuna vaTrump pachitsvagwa uroyi. VaTrump vataura mashoko aya mushure mekuita musangano muBritain nemutungamiri wenyika iyi amai Theresa May. Tochienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiri kukupai hurukuro yatakaita nemamwe madzimai vachange vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino vachitsvaga ivo rutsigiro rwekuva vatungamiri venyika yeZimbabwe vekutanga madzimai. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani uyezve kuti vakamirira mapato api nezvavari kuvimbisa vachinge vapiwa mukana wekuva vatungamiri vechidzimai vekutanga munyika.
Ndinoitwa Violet Mariacha, presidential candidate weUDM. UDM ipati yakamirira mhuri, inokoshesa mhuri kugara zvakanaka, tichiona kuti kudya patebu kuripo here, maschool fees, tiri kuti UDM kunenge kusisina maschool fees. Saka from grade 1 to form 6, hapana anenge achabhadhara school fees, ndozvatiri kutaura isu weUDM. Then kuma hospital tiri kuti upenyu hwemunhu pamberi mari kumasure tostaurirana nyaya yekuti vanhu vanoswera vakamira pazuva vachimirira mukiyu vachimirira mari dzavo dzavakaisa kumabhengi kunenge kusisina. Ndati ndipei masondo matatu chete ndikugadzirirei kana tapinda mupower isi weUDM kunenge kusisina cash shortages. Mazvita voterai munhu wechidzimai mai wanoziwa namo yekuti 9 months zvinorwadza sei kuti unobereka mwana opedza oshaiwa futi nzvimbo yekuti ashande kana mari yemaschool fees. Tatenda.
Ndonzi Melba Dzapasi, ndakamirira bato nonzi #1980 Freedom Movement Zimbabwe. Bato rakamirira kuzadzikisa zvido zvevanhu. Tiri kuda kuzozadzikisa zvatakarwira muhondo. Muna 1980 tichiwana independence, munhu mutema akawana chigaro akavana kuzvitonga kuzere, but hatina kuwana simba reupfumi hwedu. Zvakarwirwa mukati mehondo yechimurenga. Takanga tichida ivhu redu, takanga tichida kuti munhu nemunhu wemuZimbabwe awane panoti pake pekugara, zvinoita kuti upfumi hwedu hunge tichiwana upfumi hwedu zvakanyatsokwana. Tine simba sevana veZimbabwe rekubudirira pache zvedu, tisina sasa kuEast, tisina kutasa kuWest. Saka zvatiri kuvimbisa vana vemuZimbabwe izvozvo, tichida kukudzoserai upfumi kuvanhu. Hurumende inotongwa nevanhu, kwete inotongwa nevanhu vashoma. Hurumende inopa benefit kumunhu wega wega wemuZimbabwe, kwete kuti vashoma vari pazvigaro ndivo vanowana zvino. Isusu tauya kuzohunza budiriro, tauya kuzopa vana veZimbabwe nhaka yavo inova yakarwirwa muhondo yechimurenga. Hondo yechimurenga yakarwirwa isusu kuti tiwane kuzvitonga kuzere, tigovana upfumi hwedu hwese zvizere. Hazvibatsiri kuti tinzi tiri independent, tiri kuzvitonga, isu tisina kuzvitonga. Patakatura munda vanhu takazviona kuti ikonomi yedu yakabva yadzikira. Zvinoratidza pachina kuti upfumi hwedu hwakanga huri mumaoko evarungu. Ndizvo zvatisiri kuda. Tinoda kuti upfumi hudzoke muvana veZimbabwe. Tinaro simba rekuunza budiriro mukati menyika yedu. Tinaro simba rekuti isu nyika yedu inosumuka igova kudzokera pa the bread basket of Africa. Nyika yedu igosumuka igotozotangawo kupa vamwe nokubatsirawo dzimwe nyika dziri kutambura. Tiri Zimbabwe. Tine zvese, tine vanhu vakadzidza, tine zvese mukati menyika yedu, saka hapana chinotitadzisa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tirogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro navasekai Gombe vanove sachigaro vesangano rinomirira vakashungurudzwa mune zvematongerwo enyika reZimbabwe Political Victims Foundation Trust, kuti tinzwewo kuti sangano ravo zvii chaizvo zvarinomirira uye rinoshanda nevanhu vaka ita savanani. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGombe.
Vakanakai. Zimbabwe Political Victims Foundation Trust isangano revanhu vakashungurudzwa kuburikidza nezvematongerwo enyika, richimirira vanhu vakashungurudzwa. Riri zvakare revanhu vakashungurudzwa kuburikidza nepolitical motivated violence, yatinoti organized violence in short.
Saka vanhu vamunonyanyoshanda navo munovasarudza sei vaGombe?
Vanhu vatinonyanya kushanda navo kazhinji zhinji tinovasarudza kuburikidza nemhirizhonga inoita kuita nezvematongerwo enyika yavanenge vakasangana nayo. Inini ndinoshanda nesangano rinonzi Counseling Services Unit, saka ndokunorapwa vanhu vanenge vashungurudzwa kuburikidza nezvematongerwo enyika. Saka naizvozvo muna 2008 pandakakwadzwa, ndikapondwa, ndikatakurwa, ndikaendeswa kuorganization inonzi Amani Trust yakunzi CSU, ndokandakasanganawo nevamwe vangu vakashungurudzwawo kuburikidza nezvematongerwo enyika. Ndo zvakatipa pfungwa yekuti isu semavictims tiumbe sangano redu nomirira mavictims, zvakare richitungamirirwa nemavictims akasangana neorganized violence.
Saka pari zvino mune nhengo ngani musangano renyu vaGombe?
Pari zvino tine nhengo dzinosvika over 200 paprovinsi pega pega. Tine nhengo dzinotungamirira provinsi iyoyo, vari vanhu vakashungurudzwa kuburitsa nezvematongerwo enyika. Zvakare tinoshanda zvakare nemadzimai akashungurudzwawo zvepabonde, yatinoti survivors of sexual assault, yatinoti SOFA, tinoshanda navo zvakare. Saka nengo zedu vakawanda zvikuru. Tinova accommodate munhu wose kunyange achinge abva kuZANU PF kana kunyange abva kuNational Patriotic Front, MDC Alliance, MDCT, kune ripi zvaro bato, as long as ari munhu ashungurudzwa kuburikidza nepolitical violence kana kuti organized violence and torture, munhu iyeye tinoma accommodate kusangano redu, because isu tiri vanhu vanotarisirwa pasi, tiri vanhu vanonyanya kushandiswa chaizvo nevanhu vari mune zvematongerwo enyika. Saka takaona kuti zvakakosha kuti isu tiumbewo sangano redu rinenge richitungamirirwa nevanhu vakashungurudzwa ivavo. Ini kana ndakashungurudzwa ndinokwanisa kunzwisisawo dambudziko reumwe wangu anenge akashungurudzwa kuburikidza nepolitical violence, zvisinei kuti abva kubato ripi.
Tichitarisa sarudzo dziri kuitwa gore rino, muri kuona muine kushungurudzwa here kwevanhu sezvamakaona makore apfuura zvakaita kuti muumbe sangano?
Anangodaro malevels acho akati dzikirei zvavo, asi tiri kuona kune kushungurudzwa kwakanyanyawo chaizvo gore rino kwenhengo dzedu dzine chakuita nezvematongerwo enyika. Kushungurudzwa uku kuri kubva mukutyidzirwa kuti tichakuitai zvatakakuitai muna 2008. Saka izvozvo zviri kutishungurudza zvikuru, because zvatakaitwa muna 2008 zvinhu zvinosuwisa chaizvo, zvinhu zvisingatsaurike, zvinhu zvisinganyoreke, because takakuwadzwa zvimwe zvisingatsaurike. Ende nhengo dzedu zhinji dziri kuuya dzichitipa kuti tashungurudzwa kunzvimbo yakati, tiri kuyeuchidzwa zvatakamboitwa kunzvimbo yakati, tiri kuyeuchidzwa kunzi tichakuitai malong cuts, mashort cuts. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo tinazvo, tiri kuzvidokumenda, tiri kuzviendesawo kumaexisting national organizations akaita kunge Zimbabwe Peace Project neZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe chete neZimbabwe Lawyers for Human Rights, anova amwe maorganization atinoshanda nawo anotibatsira, anobatsirawo nhengo dzedu dzinenge dzasangana neorganized violence.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vagombe nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, ndinokutendai zvikuru.
Manga makateerera kuna vasekai gombe vanovesa chigaro wesangano revakashungurudzwa mune zvematongerwo enyika reZimbabwe Political Victims Foundation Trust muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vachangodzoka zvekare kuNorth Korea, uko vakaita hurukuro nemakurukota ehurumende maererano nezvombo zvenuclear. Vachitaura nevatori venhau muTokyo, vaPompeo vakati, ndinoda kuti zvinzwisiswe kuti North Korea yakatsinidzira chido chayo chokupedza zvombo zvenuclear. Takakurukura pamusoro pegwara rekutora kubva nhasi kuti tipedze zvombo izvi. vaPompeo vakaenderera mberi vachiti North Korea yakabvuma kuita musangano mwedzi uno wachikunguru kuti tikurukure kudzoserwa kwemitumo yezvizvarwa zveAmerica zvakafa muhondo. North Korea yakatsinidzira zvekare kuti ichaparadza nzvimbo yayaishandisa kugadzira zvombo zvenuclear. vaPompeo vakati pachine zvasara, asi madzisahwira eAmerica, eSouth Korea neJapan anotenderana kuti America itore gwara iri rokuunza runyararo mudunhu iri. vaPompeo vakati kana North Korea ikamira zvokuita zvombo zvenuclear, ramangwana rayo richafadza. Vakatizve America ichabatsira North Korea kuti ibudirire, asi North Korea inofanira kutanga yabvuma kupedza zvombo zvenuclear. Naizvozvo zvirango zvakatemerwa North Korea zvinoramba zviripo. Vakapamidzira vachiti zvibvumirano zvizhinji zvakaitwa kuUnited Nations zvinoshedza kuti nyika dzese dzikudze zvirango izvi. vaPompeo vakati chinangwa chokupedza zvombo zvenuclear nuclear muNorth Korea hachisi kuzochinja. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande.
Mumitambo yeWorld Cup nasi, England yakundwa neBelgium 2-0. Mangwana Croatia iri kusangana neFrance mu-2018 FIFA World Cup Final. Sezvo nguva yedu yapera, totarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance yoronga kushanda zvinenge zvabuda kushambadza zvinenge zvabuda panzvimbo yekuvhotera yega, ichiti haisi kuzomirira kuti ZEC itange yaburitsa zvabuda sezvinodiwa pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC.
Kwa kuhisika tisenda baku VOA.